Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, and we are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. My name is Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mshanga Nyahuye, this Friday, June the 12th, 2020, where I'm broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic currently sweeping the whole world, including Zimbabwe, where we currently have 332 cases of positive COVID-19 cases, Tunga, and 4 deaths. Over to you.
Indeed, Mav, a statement by the Minister of Health yesterday, like Marvelous has just said, says that there's 12 people who were found with coronavirus yesterday, and all but one of them are returnees from South Africa. Meaning, ukuthi lamgathesi silabantu abangu 332 asebebanjwe umkhuhlane we coronavirus elizweni. Esingathi sebesindile kulo mkhuhlane sebengu 51 ngemva kokuba kubele 2 more recoveries. Izolo asebefile balokhu bebane. Esikunanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uqhubeka usabalala mpela ikakhulu nxa sikhangela ipopulation yabantu abavela phandle, Mozambique, South Africa, leBotswana, kodwa iSouth Africa ihamba phambili. And today we saw President Emmerson Mnangagwa updating the nation on the way forward concerning the coronavirus lockdown and some of the highlights. Mr. Mnangagwa said that we will gradually open the economy as we move forward. He said that those in the informal economy, like informal traders, including vendors, they must register with government before they are allowed to open. He also said that the nation remains at level 2 of the lockdown. And interestingly, Mr. Mnangagwa lifted the moratorium on rentals. He says that homeowners can now charge rent, even the arrears that they were prohibited from demanding in the past 2 months. Yikho ke okuvele kubaba uMnangagwa lamhlanje imbiko ayethulele isizwe, uveze njalo lokuthi ufisa umkhuhlane lo udlule uphele masinyane ngoba ufuna abantu ba enjoy bakholise ama freedoms inkululeko athi wabapha yona eze ethathe umbuso kumongameli Robert Mugabe. Ama freedoms la kufana uthe umeshene freedom of speech, freedom of assembly, uthe abantu kumele bavunyelwe njalo ukuthi bavote kukhetho olukhululekileyo. Njalo uthe uhulumende wakhe ufuna umnotho uvulwe asungule imisebenzi. Yilo udaba esingalo lamhlanje. Sizakhuluma labamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labaku-informal sector. Maf.
Aiwa, kuneo vachangobva kupinda mchirongwa, tinokuchingamidzai. Ndiri kuno kuWashington DC, uko ndiri kutefenyura na ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus, iro ratekeshera pasi rose. Pari zvino munyika mune vanhu 332 vawanikwa ivo vachibatwa nedambudziko iri. Uyezve tinoona kuti pane vamwe vakabatwa nedambudziko iri vakawanikwawo vachinaya. Asi kozoita vamwe vanhu vana vakawanikwa ivo vachibatwa nedambudziko iri vakawanikwa ivo vachirasikirwa neupenyu. Nasi taona zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura ivo pamusoro peyavanoti iyo lockdown yavari kuti nyika pari zvino iri mulevel 2. munoreva ivo kuti avo vaye vanoita mabasa emaoko vanokwanisa kunyoresa kuhurumende kuitira kuti vadzokere kunoita mabasa avo emaoko. Vataura zvakare sekutaura kwanga kuri kuita mutungamiri Nkomo mumwe wangu kuti pane zvizhinji zvavari kuda kuti zvigadziriswe panyaya iyo yeCOVID-19 kuti vanhu vaenderere mberi vachiita upenyu hwavo sezvawanga uri COVID-19 isati yapinda munyika. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuziva ipo pano kuti imi kwamuri ikoko ndezvipi zvamukatarisana nazvo. Tawanikwa zvakare vachibvisa mutongo uye wanga uchitaurira vaye vane dzimba dzavo vanoti vatingati vanorojesa dzimba kuti pari zvino vaakukwanisa ivo kuvhunza mari dzemarent sekuti tinoona kuti vanga vakamboti pari zvino munguva yapfuura vanhu vanga vasingakwanisa kunge vachibvunza mari yemarent, asi vataura ivo kuti kana uine imba yako unogona uchibvunza mari yerent uyezve uchibvunza zvakare mari yemaarias ako. Saka zvimwe zvezvimwe zvatichange tiri kutarisa, tichitarisa zvakare kuti nemusi wemuvhuro uri kunzi iwo izuva reNational Day of Prayer and Fasting, apo vamwe vazhinji vari kuti nekuoma kwaita zvinhu vari kutowanikwa ivo vari kuita prayer and fasting kwavari ikoko. Saka varikuda kuti tinge tiri kuziva ipo pano tichange tiine vanyarikani. Tichitaura zvakare panyaya yezvematongerwo enyika, apo tinoziva kuti pane mapisha-pisha ari kuitika akawanda munyika pari zvino. Saka zvimwe zvatichange tiri kuziva Ntunga.
Thank you there, Mava. Navasanda sichuma singo msakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje sikhuluma ke ngodaba lwe coronavirus. Sibone uMongameli Emmerson Mnangagwa sethula umbiko obalulekileyo eveza ukubana ufuna umnotho welizwe uvule, kodwa kuyiwa phambili uthe uZulu kumele alimuke abe careful, aqhubeke ezivikela ngokugqoka amamaski kanye lokuhlanza izandla ngaso sonke isikhathi. Kale ngesilayo lamhlanje iguest yethu umnyarikani wedu wekutanga ndiva Dr. Masimba Mavaza vanovachi pangamazano chezanu PF kuUK munyadze mutemo. Vamavaza tinokugamuchirai muchirongwa. I think we are having some audio issues there with Dr. Mavaza, but let's you know, give him a chance maybe to reconnect. Mava menova Dr. Mavaza wanga uchivanzwa here
akwete andisikuvanzwa dzimwe dzenguva sezvinhu zvatwishe pa internet kudai kana network isina kumira zvakanaka inogona kumboti tisanzwanane, asi ngavagadzirise maheadphones avo kuitira kuti tinzwanane. But tiri ipapo Ntunga, ngatimbotarisa hedu kuti pasi rose uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 hwakamira sei pari zvino, nokuti tinoona kuti America pari zvino ndo ine vanhu vakati wandei vabatwa nedambudziko iri. Globally pane vanhu 7.5 million vabatwa nedambudziko irori, 421 vachidaudzira vachiwanikwa vachishaya. Imo muno muAmerica mune vanhu 2 million zvichidaudzira vabatwa nedambudziko iri, 113,820 vakawanikwa vachishaya. MuWashington DC munova muri mandiri kutepfenyura ndiri pane vanhu 9,589 vabatwa nedambudziko iri, 502 vakawanikwa ivo vachishaya. Saka vana chiremba vakawanda vari kuramba vachikurudzira vanhu kuti rambai makagara mudzimba kana zvichikwanisika, uyezve gezai maoko, pfekai mamaski. Over to you, Ntunga.
Yes, Mava, let's try and bring in Dr. Mavaza again. Dr. Mavaza, can you hear me now?
I can hear you clearly. Makudinzwa here.
Ndakukunzwai, tinotenda kuuya pachirongwa. Let's dive in. President Mnangagwa says he's eager to reopen the economy, but also the numbers of positive cases are going up. How do you balance the two?
The first issue we look at here is the government is taking life more important than economy. But however, life is watered by the economy itself. So the two things are 50-50. But at the end of the day, life is useless when we are not eating. And eating is useless when you have no life or when you have no health. So in the situation Catch 2020, the president is now opening the economy section by section in order to manage the virus and managing the economy and managing the people. Because if everything is to be opened at once, it will be a disaster. That's why the president is urging people, while we prioritize life over the economy, but we cannot survive without eating, without feeding. So what people have to understand and what the government is putting forward is that the lockdown itself is not a treatment for the virus. It is only a way to curtail the spread or the speed of the spreading of the virus. It is just breaks. So in other words, while we are breaking, we are finding ways, treatment, and other ways of stopping it completely. There is no way we can say the virus is over unless we have got a treatment for it. So the worldwide, there is no treatment for the virus. Not even in Madagascar, where they claim they got the treatment, they have turned back and said, no, it's not treating everything else but some few symptoms. So in other words, yes, it is important that the economy be opened.
Thank you there, Dr. Mavaza. Udokotela Masimba Mavaza, ngwebandla leZanu PF. Silo Mnumzana Michael Mdlandlandi weni njalo. Owenhlanganiso yeBulawayo Vendors Traders Association. Na Mnumzana Ndiweni siyakwamukela kuhlelo.
Mnumzana Mthungameli, litshona njani?
Hayi, sitshonile, singabuza wena.
Hayi, khonokho nje.
Hayi, kuyabongeka Ndiweni. Ngilethemba umbonile uMongameli Mnangagwa uthi lina abaku-informal sector yebo ufuna ukuvula umnotho kodwa uthi kumele libhalise kuqala njengabantu abazisebenzayo ukuze livunyelwe ukuvula. Likwamukele njani lokho?
Siwubonile umbiko okhomba ukuthi wona kuthiwa abantu ukuze besebenze kumele kube labofakazi ukuthi babhalisile. Akusicacelanga ukuthi kutshoni khona lokho. Kubhaliswa ngapi njani? Akucacanga, so asizange ukuthi vele kufuneka abantu benzeni, ngoba esikwaziyo abaningi abathengisayo ngabantu abalama license okuthengisa abathola kuma-local authorities abasebenzela khona, ngabe kuyiBulawayo City Council, ngabe kuyiRobben City Council, ngabe kuyiVictoria Falls Municipality, ngabe kuyiBeitbridge. Umuntu ayevele elesithuphanyana igwaliba litshengisa ukuthi uyathengisa. So lokho kusho kumongameli ukuthi abantu kumele babhalise, asisize ukuthi uthi senze njani, akucacanga.
But is it not a good idea maybe uwenzela ukuthi bebekwazi ukuthi balilandela njani ukuze babone ukuthi liyazilandela yini iziqondiso ze-coronavirus ezokwenqabela lomkhuhlane ukufana labo social distancing lokunye?
Nginakana ukuthi mina kumele izinto zikhulunywe zicace. Ungathi abantu babhalise, babhalisa kuphi umnyango, babhalisa ini yakhona. Akucacanga kuphi ukuthi abantu babhalise, kubhaliswani? Ngoba nje manje sisho Mthungameli kanye labalaleli lababukela ukuthi abantu abathengisayo bathengisa bebhalisile kuma-local authorities, kuma-council abasebenzela khona, okukhomba ukuthi abaningi bayaziwa. Ukuthi bayathengisa, bathengisa izinto ezithize, basebenzela endaweni ethize. Ngikhuluma kunje nje iBulawayo City Council ilo mkhankaso wambuhlelo lokuthi abantu bayethengisela kwindawo ezithize. Iyakhipha umbiko wokuthi abantu babhalise, bagcwalise amafomu anyana, bathumele ikhansili akhombisa ukuthi basebenzela ngaphi ngohlelo lwabo lolutsho lokuthi baguqule indawo yokuthengisela, abantu bayethengisela kwezindawo ezithize. Abanye basuka edolobheni sedolobho e-CBD. Kodwa lokho khulunywa ngumongameli, thina kusicacela ukuthi uthi sibhaliseni, sibhalise njani, ngizaphinda. Akucacanga ukuthi kubhaliswani, ngoba njengoba ngisitsho ukuthi kuvele nje abantu abathengisayo babhalisile abaningi bakhona. abanye bakuma associations inhlanganiso ezifana nezinto OBVTA lezinye nje eziningi-ningi. Umuntu esikwazi ukuthi khona silungele nje elithengisela emagwegwe, elithengisela ephumula, elithengisela kosekusile, elithengisela intumbane complex. Sabe sikwazi umuntu loyo ubhalisile futhi kithi. So angikwazi ukuthi babhalisa kuyiphi i-department kumbe kuphi umnyango ngesiNdebele. Ministry of Industry, Ministry of SMEs, iBulawayo City Council, akucacanga. Kupho ngiba ngumbiko ukuthi abantu babhalise batshengisele ubufakazi kubani, njani, ngaphi, konke lokho akukhulunywanga.
Qhubeka ubambile khonapho ndiweni usecingweni Ndimbo Wunza, my co-host Mav. Aze nabandiweni Mav, tazvinzwa zvataurwa navamunangagwa asi hanzi havana kujekesa kuti kana vachiti we have to register vari kurevei because tine maassociations already sevanhu vanorarama nekutengesa ma-informal traders tine maassociation we are registered already saka nekuti tinoregister kupi havana kujekesa zvakawanda ipapo.
Aiwa, ichokwadi ndandakateerera ndanzwa ipapo vachichema chema kuti ehe tanzwa kuti mutungamiri wenyika vati vanoita zvekutengesa mumigwagwa ngavanyorese asi vanonyoresa kupi? Saka ndozvatichange tiri kuzeyawo munguva inotevera iyoyi kuti dai panyatsojekeswa ndinotonga kuti vanhu ava vari kunyoresa kupi nekuti vane maorganization avo nemaassociation avo avari kushanda vari pasi pavo nakudhara. Saka zvinoreva here kuti kana uri muassociation yakati waakubuda imomo uchinonyoresa kugovernment here kana kuti kwete? Ndofunga tichazobvunza vari kwavo vepazano PF kuti tinzwe kuti zvii zviri kunyatsotaurwa nemutungamiri wenyika panyaya yekunyoresa. Nekuti ndanzwa ivo vachitaura kuti hanzi zvakanaka kuti vanhu vanyorese nekuti vanenge vaakuzivikanwa kuti vari kupi uyezve kana vachida zvikwanisiro zvakadai semamaski nezvimwe vawanikwe kuti vanenge vari papi. Asi sekutaura kwaita vari panapa vari kuBulawayo vati havasi kuziva pari zvino kuti kunonyoreswa kwacho ndekupi.
Ndimbo Wunza Dr. Mavanza ve Zanu PF, as we try to get in touch with somebody from the MDC, Dr. Mavanza Manza Muvunzwa Mavila Sanzi, vanandiweni ava ndivo vari muinformal sector yacho saka vari kushamisika kuti kwakunzi tiregister futi kupi because already tine maassociations edu hurumende inoziva where to find us kana vachida.
Hurumende iri kuda kuti muregistre, taakuregista inonzi bouncing back registration, taakuregista kuti tadzoka mukubasa. Saka zvavanoita sematsanangurirwo kungoti hazvina kunyatsobuda pachena but manyorero azvakaitwa munoenda kucancel yenyu because this my vendors normally ari governed nema councils avo. Then you put the list yevanhu venyu vari kudzoka maareas avari kuti vari pamaket yakati vangani varikwanisa kudzoka. Then you write their list and their names, yopiwa council. Then council inolaiza nelocal government which then goes up to the COVID team irikuita oversee the whole COVID fight. Saka tichinge zvaitika, it becomes easier kuti the COVID team in every province, they are able to know how many people are on the street at a particular time and what measures can they put to keep the social distancing and any other precautive measures which would assist the people kuti vasabata chirwere ichi nekukasika. Saka in short is to go and get your name registered with your organization. Then your organization takes the list of the names to the council. Then council makanzuri enyu will take it to the local government, who will then address the COVID task force in province menyu. This process will take only a day because vagara mune list of my vendors, you have got the list of any other informal traders. So you go through your associations, and they are the ones who will take the names of those who are ready and willing to come back now. And that will be done by Monday. Every name would be in the with the COVID task force. And by so doing, everybody is known where you are and what is needed. And which area in the concentration, I wonder, And if there's fumigation to be done, the government knows where to allocate more resources to fight this. It depends which area is a lot of people.
And also, Dr. Mavanza, let's talk about the issue of human rights. Vamnangagwa vataurayiwa kuti, you know, he wants this thing to go so that Zimbabweans can begin to enjoy the freedoms that he brought them when he assumed office. I mentioned the freedom of speech, freedom of assembly, freedom to vote in a free and fair election. But here is the deal. It's not like all these freedoms were eroded because of coronavirus. The fact is that people were being arrested, people were being harassed before coronavirus. What is he talking about?
Okay. I think if you notice, coronavirus has brought some curtailment of some freedoms. That is, freedom of association has been removed because of coronavirus. Freedom of a movement has been curtailed because of the virus. So these are the freedoms we are talking about. Vanhu vari kusungwa or the arrests you are talking about, akuna ari kusungwa zviri kunze kwemutemo. People are free, and they are even free to an extent of committing an offense. So they must allow the government to be free to arrest them when they commit an offense. So arresting a person has never been a breach of any freedom. It is actually the enforcement of freedom. Because your freedom must start where my freedom ends. So we cannot have the freedoms clash. So in other words, if we are referring to the recent arrest of the three MDC ladies, members, that is the MP and two leaders of the MDC ladies, that they were arrested lawfully and they were taken to court lawfully and they were arrested again for the second time lawfully, and therefore arrest does not mean prison. They will have to go to court. They will have to explain their case. They'll have to come up with their defense. And they've got all the freedom of doing that. It's not like that they're being arrested and sent to prison without trial. So the rule of law is fully followed and there's no problems there. And the other issue people were raising about lawyers who were arrested yesterday and last week, those lawyers were arrested for criminal offenses, which are not political offenses. So the police should not stop arresting criminals because they are associated with a political party. That will be very wrong.
So, but you don't call people criminals before you prove they are guilty. You are a legal advisor of ZANU-PF and I'm assuming you're a lawyer.
Yeah, so you are not understanding what I've said. If you are arrested for a criminal activity, you are not a criminal until you are convicted. But you've been arrested for a criminal activity. So if you're involved in a criminal activity in the eyes of the law or eyes of the police, you will be arrested for a criminal activity. You can only become a criminal after you have been convicted. So this is what I'm saying. Those lawyers have been engaged in criminal activities, which the police are alleging. That's why they were arrested. It was a criminal activity, not a political activity. And they can only change their titles from being lawyers to criminals after they are convicted.
So allegedly, you haven't proven any guilty yet.
That is the purpose of arrest. We arrest because you are alleged to have committed a crime. And then you are taken to court to prove whether you've committed the crime or not. If it's proved that you have not, you'll be acquitted, you go back home. If you are proved to be guilty, you'll be convicted. And then a sentence will follow after that. So therefore, anybody arrested does not mean that he has been convicted. Arrest is a process of justice. We don't start by coming to an end. We start by the beginning. The beginning is the arrest, then the hearing, which is the trial. Then if the court finds in your favor, you are acquitted. If it finds in the favor of the state, you are convicted. So
Vamavanza, soldiers have been killing people way before coronavirus. Human rights violations have been going on under the ZANU-PF government way before coronavirus. Now you can't suddenly start saying, hey, you know, coronavirus guy free so that my people can enjoy these freedoms that you've been denying people before the coronavirus. That doesn't make any sense, does it?
Mr. No, I think you are not understanding neither. I would suggest you are not making sense in the allegations. Soldiers have not been killing people. People died during a demonstration. And it is still...
And they killed themselves.
It is still an issue of contention. Shots were fired. Soldiers
by
fired.
Who? Who has the guns?
Both MDC have got guns. Individuals in Zimbabwe have guns. Soldiers have guns. Police have guns.
You so know, far, that's not have... true. The MDC does not have any guns. The opposition in Zimbabwe, be it ZAPO, they don't have guns. Zimbabwe is not like South Africa. Zimbabwe is not like South Africa or Mexico. We know who has the guns.
Mr. Ngomo, are you speaking on behalf of the home office, of the MDC? Or
I'm
you are,
speaking for, I'm being impartial and I'm trying to knock common sense into this conversation because we know Zimbabwe is not like South Africa. We don't have guns flowing everywhere. We know it's the military that has guns.
Let me put you to the point of knowledge. Any Zimbabwean who wants a gun can apply for a gun. Job Sikala owns a gun and has an ammunition certificate. He's allowed to have his gun. MDC officers, a number of them have got their own personal guns. They are allowed to have guns, and they've got certificates for that. I'm not a policeman, neither am I a soldier. I have my own gun, which I have a license for it. So it is not true to say Zimbabweans do not have guns. They do. But what we are saying here is on the issue of people dying during the demonstration, that investigation is ongoing. So far, the army had given an official statement to say it was not the soldiers who shot. We'll go by the official statement. We don't go by speculation. So speculation says it's the army.
Okay, we know who killed those people, Mr. Mavaza. But please do hold for me as I bring in an MDC official. That's Barbara Tanyanyiwa. Barbara, wakadi yako? Aiwa, tripo yedu. Mapinda mchirongwa, I see you've been trying to get onto our platform, but meno connection yenyu. let's dive in. We have ZANU-PF legal advisor, Dr. Masimba Mavaza, from the UK. I know you are also in the UK, and we are talking about President Mnangagwa saying today that coronavirus must, vanish soon so that Zimbabweans can start enjoying the freedoms that his government has brought to them since taking office. He mentioned the freedom of speech, freedom of assembly, and freedom to vote in a free and fair election. What say you?
It is quite interesting, Mr. Ngomo. I think he's trying to put a good picture of a bad country. Zimbabwe is in a bad state in terms of those freedoms that you are talking about. Even before COVID-19, Mr. Ngomo, who doesn't know that those freedoms were not there? So what makes him think the freedoms will be there after the COVID-19 is just the talk of someone who is trying to paint a better picture of a very bad country. Zimbabwe is known all over for human rights violations. So it's not good news to us. It's nothing to write home about, Mr. Ngomo.
And the issue of the three MDC Alliance women, Cecilia Chimbiri, Nesai Marova, and Harare West MP, Joanna Mamombe. We know they were in court today. The state was opposing their bail. They are now being charged with faking their abduction, publishing falsehoods. What do you say to that?
It's nonsense. Those ladies were tortured by the state security. They were abducted. Everyone knows that. So to try and say that whatever they say it's false. Those girls, they say exactly what happened to them, and it's not something that is new. We have some abductions that have happened to before, and the people that were abducted, they share the same stories like those of the trio. So honestly, I think this has gone out of hand, Mr. Nkomo. Our government is heartless. They torture people, and knowing that they got all the they control the state apparatus. They've got everything in their hands. The people are powerless. We don't have guns. We don't have courts. We don't have police. We don't have the soldiers. So people are suffering, really. To say those girls are taking abduction, it's real upset, you know. We all are like, especially to us ladies and to those men that have daughters. Imagine if it had happened to their daughters. What were they going to say if people now start to say they are faking? How do you fake an illness? What were they doing in hospital if they were not harmed? Those girls were harmed, and they will never change our story. We will continue talking about this, especially as women. We've got rights as women that we are entitled in the Zimbabwean Constitution, and as well African laws, international laws, is women's stories, women's issues. They are sensitive. You can't play around with women's rights these days. If you are a serious government, you just have to protect your women. If you want people to have faith in you, you just have to see to it that the women's issues are championed. Those women were supposed to be protected. They were taken by the police, and the next thing, they were abducted. So if they can tell us from Pahakatova, from a roadblock, where did they put them? Because it's the police that took them. So we are not going to buy to their story. It's nonsense.
Mm-hmm. Barbara Tanyanyiwa, MDC Alliance official, please do stay on the line. We also have Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF in the UK, as well as Michael Mdlala and Dwena. All of you, please do stay on the line as I bring in my colleague, Marvelous Marv.
Yes, Ntunga, very interesting debate there. I was listening to you debating with Mr. Masimba Mavaza. Ndomboenda kwavari zvakare ndichibvunza kuti vamavaza tinoona pari zvino hurumende iri kuti iyo vasikana ava vatatu veMDC Alliance vari kumiswa pamberi pedare vachinzi ivo vakataura manyepo. Asi mataura imi muchiti vanhu vanobvumidzwa, uyezve tazwa mutungamiri wenyika vachiti ivo vanoremekedza kodzero dzevanhu sekupinda kwavakaita pautongi muZimbabwe. Asi zvatiri kuona zviri kuitika izvi kuremekedza kodzero dzevanhu here panguva ino yeCOVID-19?
Dr. Mavas.
Thank you. Right. Tete, mukanyatsotarisa zviri kuitika izvi hazvinei neCOVID-19. Pane mhosva yaparwa. Vapara mhosva yekutanga yave yekutyora mutemo weCOVID-19 kuungana vachita birizhonga muWarren Park. Vapedza kudaro vakaziva kuti vachasungwa, kwakubva vatsakatika kwakuzobuda vari kumusha kwavo vachitanga tabatwa, tikapambwa, tikabhinywa. Asi havana zita remumwe chete kana munhu waanoti ndiani akati bhinya hakuna. Mapurisa akachazvinzwa taakumboongorora kuti makabhinywa here, makabatwa here. Chamuda ndimuzive ndechekuti kuti mapurisa azovabata kuti makanyeba kuti makabhinywa, it means pane medical evidence inoshuwa kuti there was no penetration and therefore there was no rape. And after that has been done, evidence ya iripo. Saka ndobva vazobatwa kechipiri kuti taakubata nemhosva yekunyebera mapurisa kuti makabhinywa, makapambwa. Kana manzi muri kubatwa nemhosva yekunyebera, hazvinzi makanyeba. Muri kunzi muri kufungidzirwa kunzi makanyeba. Saka zuva ravo richasvika ravachapinda mudare, vachiudza dare kuti isu hatisi kunyeba umbo wedu ndeuyu. Mapurisa achiti isusu takanyeberwa umbo wedu ndeuyu. Dare rongora umbo huviri robata ane mhosva neasina. Saka iko zvine zvavo vasati vanzi vane mhosva asi vari kupomerwa. Kupomerwa zvinoti it's you are being accused, it's just an accusation.
Thank you there, Dr. Mavaza. Before I go back to Utanyanyiwa, Kengi Nizegue, and Dweni, Mnumzana Michael Mzala and Dweni, Wenshanganiso, Yaba Pilango Gutengisa, Vendors and Traders Association, Egoblawayo. Ungachazisela uZulu Ndweni ukuthi ukuvalwa kwelizwe njengabantu abaphila ngokuthengisa abasebenzayo kulitshiyela isesimeni esinjani?
Njengoba sonke sisazi ukuthi abantu abaningi bebephila, abanye bebechapha amangcele besiya emazweni esiakhelane lawo khonapha kwingxenye ezwekazi leAfrika iSADC, besiyawoda impahla zokuthengisa, besiyathengisa impahla ezithizwe. Imngcele yasivalwa ke kuthiwa kuzama ukuthi kumiswe ukumetha ukukhuthana labantu bengaphumeli izweni, kutsho ukuthi iningi labantu labesitting ngama-informal cross-border traders babehlangana nobunzima kakhulu ngoba bebephila ngakho nsuku zonke bebengela okunye abakubambayo. Kuthe-ke batshintshe ngendlela abasebenza ngabo, bacabangeke ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi baphile, kodwa-ke kube lobunzima kakhulu. Abanye njalo besazi ukuthi bethengisa khonapha emsika yasivalwa khonapha edolobheni, khonapha emalokishini bethengisa khona yasivalwa bengasebenzi. So abantu abaningi babenobunzima kakhulu ukubabhadala amarendi, imali zokuhlala ezindlini, ukuthenga ukudla. Singathi nje inhlanhla kulesikolo bezingavulwanga, ngabe zivalwe zathi uzoba nobunzima ukuthi babhadale ama-school fees. Abanye ukuthi bathole imali yokuthenga imithi, njengoba sazi ukuthi imithi idura kangaka, abantu abaphila emkhuhlane ethize labo bathwele ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi baphile. Abanye abantu babesebewoda izimpahla zabo kuqala nje lockdown, zabolela ezindlini ikakhulu-ke ama-perishables abolela ezindlini engasaphuma ngathengiswa. Abantu belezitoko eziningi kakhulu bezithengile, abantu bakhala baluzile, abantu abaningi abasebethengiswa kwethu uhulumente uzaletha-ke lokho kuthiwa yi-cushioning fund abancedise. Kwakuthengiswa ukuthi amaviki amabili kuvaliwe ilizwe laphana bazayithola leyo mali, lakathesi imali leyo ayikatholakali. Yikho nje kuthe iviki ephelileyo abantu beqaza ukunikwa kuthiwa ngama-sim cards nalawa enethwana okuthiwa imali khona izangena khona yokuthi ivale ubuhlungu lwaba abahlangane labo for inyanga lezi ezimbili. Kodwa ubunzima bukhulu kakhulu entungamili, abantu bayadubeka, abantu bathwele nzima. Kodwa njengenhlanganiso asimanga sathi khona nasabe sikhala sithi abantu bayadubeka, sizamile ukuthi khona nasithi njengoba sikule new normal leyi kuyini esingakwenza imizamo emlutshwane emncane ukuthi sizame ukuthi abantu baphile. So sigcina sicabanga ukuthi engxenye abantu bangaqalisa ukuthi baproduce izinto bazihambise ezitolo. So abantu sibafake kumaqembu athize njenge-PVTA, kulabantu abathunga impahla esibahlanganisileyo. Umuntu wayethunga yethu umethunga iinfomu yethunga isigqoko umyethungani, sibahlanganisile sawenza amaqembu-qembu ukuthi nxade bethunga isigqoko bahlangane bathunga ndawonye bese bethatha abathungileyo bakuse emkambo kuyethengiswa ezitolo. Abanye besenza imithi enjengokugeza ezindlini, imithi yokugeza lokunye okuthize. Umuntu besenza yedwa, labo sithe hayi hlangananini njengoba lisenza umsebenzi ongani uyafana, libe seliproducer izinto engani eziningi. Imizamo yokuthi bengalindi ukuthi uhulumente azawuvule ngoba besengakwazi ukuthi uyavula nini imsiko ukuthi bathengise. Abanye besenza lokho esithi ngama-cordial juices or ama-drinks lokunye ukudla okuthize, labo sibahlanganisile ukuthi baqasa ukuthi basebenze ndawonye, bazame ukuthi baproduce ukudla bahambise emkambo bayithengisa esithi ngama-shops nala ama-established shops. Njengenhlanganiso futhi njalo sizama ukuthi singenele singe-technical assistance yokuthi i-branding yazi ukuthi abantu babenzela nje ama-products abo ayinxenye engamithi ama-standards athize. Sizama ukuthi fanele ukuthi khona ama-products lana abe-standardized a-compete with established companies ukuze labo bathole ingxenye amashopu angabathengela izinto zabo. Even le marketing ukuthi bakwazi ukubathengise ngoba kathesi umuntu angahamba equthe ekhoneni bekungavunyelwa, bese si-introduce i-online marketing develop ama application ukuthi abantu bengaza bathengise ku internet lapha beza ku WhatsApp beza bathengise kubo Twitter la kubo Facebook siyazi ukuthi abantu abaningi i ICT literacy kumbe ukusebenzisa internet abantu abaningi bengakubambi so imizamo yesiza abantu bafundise bakwazi ukuthi basebenze internet bafunde engxenye imizamo yokuthi in the meantime the short term abantu benga survive njengoba sokule mgoqo ukuthi abantu bangasebenzi kodwa njengoba sokuthiwa kuzavulwa engxenye sebeyabuyela bayayithengisa kodwa ke akucacanga ukuthi nxa kuvuliwe leyo registration ichoni kuregistra ngaphi asikakho sicaceli kathi ezikhona zakuhamba sibuza eminyango leminyango bekungaba kuhle ukuthi ngabe kuthe kuqeda ukutshela abantu ukuthi sokuvuliwe wabuya kuminister wasechasisa kabanzi ukuthi nxa kuthiwa kuvuliwe kuyabhaliswa kubhaliswane kubhaliswa njani ngaphi kwenziwani konke kugalisa abantu bayabuzana bashaka namakhanda akucacanga so yikho engingakutsho ngiphendula umbuzo wakho.
Thank you the Mnumzana Ndiwele, and please do stay on the line. Those who've just joined in, this is Studio 7, and we are talking coronavirus and the issue of human rights. We have today Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, Barbara Tanyanyiwa, Miss Barbara Tanyanyiwa of the MDC Alliance, as well as Michael Mdlala and the Wayne of the Vendors and Traders Association. And Satunda, we are Kwauri, Mav, my co-host, Ndimbo Vunza, Mr. Tanyanyiwa. Mr. Tanyanyiwa, vamnanga kwava tenda nyika yeChina nekuramba ichitsigira hurumende panyaya yemaPPEs kana kuti zvekushandira pakudzivirira coronavirus. But apana zvavataura nemhosva iri kupomerwa mhuri yavo panyaya yeuori that involves a company Drugs International, which we know was paid $1 million by the government. Isinakumboenda kutenda kuti itsvagire nyika maPPEs. There was a storm. Government at first yakaramba kuti pane contract. Then when they were confronted with facts, they cancelled that contract this week. Muri kuzviona sei?
Zvino zvinosuwisa Mr. Ngombo kuti government yatiri kudila nayo wamunangagwa in particular being the head of state vanowanikwa vachipinda mukati meuori hwakadai hunonyatisa kudai hunosanganisira vana vavo zvino zvinonyadzisa zvikuru kuti nguva yeCOVID-19 kune zvimwe zvakawanda zvaifanira kunge dai zvakaitwa vanhu vaifanirwa kunge vachibatsirwa asi hatina kuzviona kune mari dzakabviswa nenyika dzakawanda dzekubatsira Zimbabwe paCOVID-19 asi chatakaona ndechekuti makurukota anoona nezveutano akawanikwa vachitoita mhangemutange yekuchachura mari iyoyo yakanga yapiwa Zimbabwe tikatarisa kubva kuna minista kuenda kumapermanent secretaries vese varimo mukati neuori iwohwohwo mwana wamunangagwa tozoyana uyu hanzi nguwaya uyu yanga arimo mukati akashandiswa sefrant tiri kutongoona kuti nyaya yeuori wankomo haizi kuzoenda saa yakapera ndosinga munocherechedza kuti pakaita vamunangagwa kuu muna 2017 vachipinda vachitanga basa 2018 vakataura kuti ivo vacharwisa corruption vakabvuma kuti corruption ndiyo yakanga yauraya nyika yezimbabwe vakabvuma zvekare kuti vachaedza nepavanogona kupedza uori ndosinga tese tinozviziva pavaiti ivo havazi kushungurudza vamugabe asi varida kubvisa nhondi kana kuti varida kubvisa vanhu vane uori vakakomberedza wamugabe asi vananhasi hatisati taona kana mumwe chete zvake akasungwa pane vanhu vese vakataurwa vangu vaine uori asi zvatiri kutoona nezvekuti muhurumende yamunangagwa vatone vanhu vakawandisa Vane uwori kwa kutundani kama uvumendi ya Mugabe. Tika chansa Mugabe anga in power for 37 years. Vamuna angabu wango pinda kwe less than 3 years. Nyazi ajo zinoto suisa marizi ziri kukuda. Dai changa tine utunga niri kunebasa une anya newanu. Dai Zimbabwe ziri kurexere. Nyaya ya mashangu sanctions ya wano chema na ayo. Dai kisunga tomuta urimezo ayo. Tine zvino zvakawanda zvinokwanisa kutipa mari yekunze. Tine mari dzakawanda dzatiri kupiwa dzokuti dai taikwanisa kudzishandisa nemazvo taiwanika Zimbabwe yedu ichienderera mberi. Tikatarisa nguva iyi yatiri Zimbabwe iri kutariswa nedzimwe nyika neziso riya rinotaura ziso rokuti kandisei hurumende ichiita kudaro nemari ziri kubviswa mari dzeCovid. Ndofunga makaiona Twitter yaMalema Malema achitsigira kuti zviri kuitwa nehurumende zviri kuitwa nevanhu vari kupa mari yeCovid zvino zvinosuwisa. Dai vanhu vava vasungwa. Ndakaseka Malema achitonyorawo neshona kuti pasine mbavha. Ukaona zvaakuonekwa nevanhu vari kunze kutaura kuti zvinhu zvacho zvinonyadzisa. Dai vamunanga kwavanga vagona kuita semutungamiriri wakaita kuti zvino zviri kuitika izvi zvisaramba zvichiitika nokuti zvinonyadzisa. Semutungamiriri akaiboregedza vana vava vachipinda muzvinhu zvakashata kudaro. Ndofunga tinozviziva pese kuti vana vamunangagwa 10 vari pakati pevanhu vari kurembwa kuti vane mari dzakawanda pavanhu vana vanhu vane 40 years and above. Vari kutoverengawo sevanhu vane mazimari vozoshaya kuti mari dzachona idzodzo idzi vanga munhu ane less than 40 years angadziva mamiriyoni nemabhiriyoni angashanda kupi nokuti angafevha mari yakaita seiyoyo. Zvimwe zvinosuwisa sipereko wangu.
Thank you there, Ms. Barbara Tanyanyiwa. I know Mr. Mavanza wants to respond, but let me yield to my co-host, Mav.
Yes, Ntunga, just to give you a heads up, there is some breaking news coming in from Harare. Our stringer has just written here that the bail ruling for the three MDC Alliance ladies is now set for Monday. So they'll be spending the weekend in prison. So today, wow, they were not given any bail hearing. They'll be spending the whole weekend in prison. So they were actually ushered away in a police vehicle. Saka kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kunaudza tiri kubva kutambira ndedzekuti madzimai matatu eMDC Alliance vawanikwa ivo vachinyimwa mukana wekuti kana kuti vawanikwa ivo vachinzi vachazoudzwa kuti vachapiwa here mukana wekuti vabvise mari yechibatiso nemusi wemuvhuro. Zvinoreva izvo kuti pari zvino vachange vari kutopedza yatingati kupera kwesvondo rinorese vari muchizarira. Saka ndozvatanga takatarisa pari zvino inhau dzatichangobva kuteerera. Asi Ntunga, ndandiri kunzwapo uchitaura pamusoro penyaya yehori nezvimwe zvakadaro. Asi regai tiende kuna Mawanza, kuna vaMawanza tinzwe vachipindura pane zvanga zviri kutaurwa na amai Tanyanyiwa uyezve nenhau dzatichangobva kutambira kuti madzimai matatu aya vari kuwanikwa ivo vachinzi vawanikwe zvakare vari muchizarira kusvika nemusi wemuvhuro.
Yebo Mava, udaba esisanda kulwamukela ludaba lokuthi abasakhulayo beMDC abathathu ekade besemthethwandaba lamhlanje uNetsai Maroba, Cecilia Chimbiri loJoana Mamombe abetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi baqhunjwa. uMantshi uthe kumele baphenduke enkantolo ngomvulo ngoba okwenzakale lamhlanje bebacele ukuthi bavunyelwe ukuthi bahlawule imali yesibambiso ibail ukuze bakhululwe. Kodwa uhulumende ubesala esithi bengakhululwa bazabaleka. Ngokunjalo they are spending two nights in prison. Actually three nights, Friday, Saturday, Sunday, then nge Monday bazaphindela emthethwandaba. Sibuye kuwe mnumzana Mavaza, we were talking about the issue of corruption when it comes to personal protective equipment. President Emmerson Mnangagwa's family has been implicated in the corruption involving drugs international, and the government at first denied there was such a contract between itself and Drugs International. Then when they were confronted with empirical evidence, they had to cancel that contract. But several days later, the president has not addressed that issue. Why?
Can you hear me?
I think we are having challenges there with Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, but I'm sure he will try to reconnect with us to answer that very important question. Mav, Mavaza connection yabo iri kuramba asi. Oh, he's back. Let me try and bring him in. Dr. Mavaza, muri kutinzwa?
Mr. Nkomo, can you hear me? Hello?
I'm sorry, Zimbabwe. Connection with Mr. Mavaza just won't happen there. We'll try and get him on the phone. Mav, maybe munga try regu afonera from there.
Okay, I think also ngatiende kuna amai tanyanyiwa vachiri tuzo kuti vanoona sei zvaitika kudareredzi mhosva uko nengo dzavo nhatu dzinoti idzo muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai vawanikwa ivo vachinzi vakugara vari muchizarira kusvika nemusi wemuvhuro pavachazoudzwa kuti vachabhadhara here mari yechibatiso kana kuti kwete, ndichiedza vamavaza.
Mr. Nyanyiwa, sizvile lapa tanzwa kuti vana Johana Mamombe hanzi nedare. We know they were in court today for their bail hearing. Mushure mekusungwa kwavo zvekare mari mwezuru. I think vachipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakasungwa. Saka nhasi vanga vachikumbira mukana wekubhadhariswa bail kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo, asi hanzi nedare ngavadzoke kucourt nemusi weMonday, meaning vari kurara zvakare mujere nhasi neweekend yese. Muri kuzvitambirawo sei izvi?
Zvino zvinosuwisa wangomo. Wei iri kushungurudzwa nayo vasikana ava inotyisa kuti vangatadza kupa mutongo webheiri zvisinzi vanotiza vachiende. Mapurisa akambokumbira variation yekesi yavo vachiti varida kurivhaiza maconditions ebheiri vasarinde mapasipoti avo. Saka vanotiza vachikupi kwavangaenda vasina mapasipoti. Ndozvimwe zviri kutikashamadza kuti honestly ina ndinofungidzira kuti vanawa vatambura kwenguva yakareba. Hurumende inofanirwa kudropa macharges evanawa nekuti vana vakatoshungurudzwa kudhara. Ende ndofunga tichaenderwa mberi nekampeni yedu iyo yekuti vanawa havana mhosva kuvashungurudza kwavari kuita. Vari kuda kurapa, vari kuda kuisa isiye, vari kuda kushishidzira mhuri yeZimbabwe kuti vatye zvizhinji zviri kuitika. Vanhu vakatsamwa, saka vari kuda kuramba vachiisa siye muvanhu kuti vanhu vasasimudza musoro, asi ndofunga kuti it's too late kuti vaite izvozvo nokuti vanhu vakatsamwa zvisingaiti. Handioni chikonzero chekuti vanawo vangacharamba vachingorara muchitokisi nemaconditions ari muchitokisi munotonhora vana vasati vanyase kurikavha. Ndinofunga kuti kushungurudzwa kwavakaitwa kwe2 days idzodzo dzavakapambwa, ndinofunga it was enough jail for them because isusu tinogona kuzvitora sezvinhu zvidiki ati ivo pavairondedzera vaiona kuti zveshuwa vanawa vakashungurudzwa, vanawa vakatambudzwa. Ndinongovimba kuti dai zvino zvaramba zvichita pressure yaramba ichiwanda semaandira airi kuita zvichida zvino zvinogona kudii zvinogona kuenda nepamwe but ndikona hangu kuti very soon muchinzwa munangagwa achitaura nezvekuti lockdown itavhura vanhu mutakudzosera marights evanhu but ipressure iri kuiswa nevanhu vanhu veamerica vakademonstrata under lockdown vachiobserva maregulations elockdown themaintaining social distance vakaisa mamak saka lockdown aitadzisi vanhu kuexercisa marights avo but ukatarisa muzimbabwe lockdown yakaitirwa opposition lockdown tanga tichiona kuti vanhu vanotambura ndivo vanga vachishungurudzwa opposition ndivo vanga vachishungurudzwa asi vanga vachifamba padiro vasingashungurudzwi saka ndikutongera kuti nyaya yamajohane haizi yamajohane rega inyaya hombe iri kuitirwa kuti ishizire vanhu banze vanhu vekuzimbabwe vakatofa kudhara kupedza nguva chaiyo.
Okay, thank you there Miss Barbara Tanyanyiwa, and as we wrap up we'll have 2 minutes remaining on the clock. Mava, over to you. Can you bring in Mr. Mavaza?
Mr. Mavaza. So, Mr. Mavaza, ameno kana mamuri kunzwa zvazviri kutaurwa asi mongotipa mafungiro enyu muchidimbo.
Matambaza ndanzwa zvishoma shoma asi ndanyongopindura chaizvo. Kekutanga mubvunzo ndanga ndabvunzwa wekuti sei vamunangagwa vasina kutaura pamusoro pehuori uri kunzi uri mumba mavo. Haafaniri kungotaura nekungorotomoka nyaya inenge isina musoro. Hakuna umbo huri pachena hunoratidza kuti ikambani yemwana vamunangagwa. Rex ikambani iri kunze kwenyika iri mumiriri wayo muzimbabwe anonzi Delish Nguwaya ariko. Hakuna imwe umbo hatinawo hunoratidza kuti munangagwa kuzimbabwe akataura akapa press statement akataura papress conference kuti hatinei chekuita nedrex haisi yegovernment haisi yezanu pf haisi yemhuri yekwamunangagwa saka uori hwoyo hatizivi zvakamira sei. Chepiri, sisi Barbara vanga vapinda nemudondo vachirasika hachisi chokwadi kuti kubva pakapinda vamunangagwa pachigaro hapana akasungwa vazhinji vakasungwa chatingangobvumirana ndechekuti vazhinji havasati vabatwa nemhosva kana kuti nyaya dzavo hadzati dzapera kutongwa asi vakasungwa vari kwavakawanda vamwe vari kutosungwa vamwe vachiri kusungwa zvinotoenda pekupedzisira pekuti nyaya yavana mamombei zvaitwa nhasi nemutongi kuti vambodzokera vozodzoka musi wemuvhuro mutongi arida kuwana nguva yekunyatsozeya mapoinzi ese ataurwa nana mamombe neataurwa nestate ozopa decision yake on bail iko hakusi haisi punishment and hazvinei nevanhu vese venyika yezimbabwe iringori pamusoro pevasikana vatatu vakapara vari kufungidzirwa kunzi vakapara mhosva ndo vakatarisirwa kuti mhosva yavoite sei titongwe saka nemusi wemuvhuro magistrate achapa mutongo wekuti vanobvumirwa here kutongwa vari panze kazhinji nekuti mhosva yavakapara yavari kunzi vakapara iyi nemhosva yavakapiwa bail already dzakaitira nguva imwe chete saka handione vachiramba vachinwa bail vanopiwa bail musi wemand asi chikonzero chekuti magistrateo aada kunyatsoongororawo mutemo wake akanyatsogara pasi akasununguka ozodzoka nemusi wemuvhuro opa mhinduro yake saka
vanhu
hakuna chakaipa hakuna ari kumbunyikidzwa kana uchinge wabatwa unoenda mudare.
I have to cut Mr. Mavaza there, but thank you so much because we are now out of time. Would have loved for Mr. Mavaza to continue, but we are now out of time, and would like to thank our guests, Dr. Masimba Mavaza, legal advisor for ZANU-PF in the UK, Ms. Barbara Tanyanyiwa, MDC Alliance, as well as Michael Mhlahla Ndiweni. Mhlahla, ngiyaxolisa asisela sikhathi esingakupha sona sokuthi ugqibe uhlelo, kodwa siyabonga ukuthi ube lati kuhlelo mava tasika kumagumo echirongo.
Iowa, there's no extra time. I'd just like to say have a pleasant weekend. Let's meet again next week. I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from home in Washington, D.C.
And I'm yours truly, Ntungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.